manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhura gumiguru 30, 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikamu chepiri chekunyoresa kuvhota chinotanga munzvimbo dzakawanda pasina vanhu vakawanda vari kunyoresa. Utungamiri weZANU PF mudunhu reMasvingo unotisa chigaro wavo akambomiswa basa nebato vaEzra Chadzamira. Vacharamba vari pabasa ravo izvo zvoratidza kuti kukura kwemakakatano ari muZANU PF kuri kuenderera mberi. Nhengo nhatu dzeMDCT dzakakuvadzwa mumhirizhonga yakaitika kuchitungwidza masvondo maviri apfuura dzomiswa pamberi pedare mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekunyoresa vanhu sevavhoti chakapinda muchikamu chepiri nezuro sangano rinoona nezvekufambiswa kwesarudzo richipomerwa mhosva yekusarongeka zvakanaka mukufambiswa kwechirongwa ichi. Mutoro wedu wenhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vanhu vazhinji vanoti vakanyoresa sevavhoti kubva pakatanga chikamu chechipiri chechirongwa chekunyoresa vanhu sevavhoti icho chakatanga nezuro munzvimbo dzakawanda munyika. Mumwe wavo akanyoresa kuvhota muHarare West nezuro Valorence Muchenje vanoti hazvina kuvatorera nguva yakawanda kuti vange vanyoresa. Kunyange hazvo pavakanyoresa paiva nemuchina mumwe chete waishandiswa kunyoresa vanhu.
Nezuro ndakaenda kunoregister paHarlingbury. Ndakaona process yacho yanga iri fast and ndakaona kuti that process yakanaka nokuda kwokuti hapano mamwe maincidents anozoitika. Saka I feel kuti this time around is going to be fair and it's going to be nice.
Asi mumwe mugari wekustrathavan muno muHarare Muzvare Yolanda Machiya vanoti Zimbabwe Electoral Commission haisati yarongeka sezvo commission iyi yakatadza kuunza michina munharaunda yavo nezuro sezvavakanga vakatarisira. Muzvare Machiya vanoti ZEC haisi kupa vanhu dzidziso yakakwana inobata nyaya dzekunyoreswa kwevanhu sevavhoti.
Vanhu vekuno kustrathavan vanga vasina kukwanisa kuzovhura polling station but nhasi vazokwanisa kuzovhura polling station yavo and takwanisa kunyoresa kuti tikwanise kuvhota and the process yange iri fast two zvanga zviri nani.
Mashoko aya atsinirwa nemunyoro anoona nezvesarudzo mubato reMDCT vamurisi Zwizvai avo vanoti ZEC haisi kushambadzira zvakakwana nzvimbo dzairi kunyoresa vanhu.
Chirongwa chekunyoresa vanhu phase 2 chakatanga nezuro kumaguta chakatanga zviri slow nokuti publicity yacho iri pasi. ZEC haisi kushedzera kuti vanhu vazive kuti vanhu vari kuregistera kunzvimbo dzipi kushambadzwa kwacho kuri pasi uyezve dambudziko guru ratiri kusangana naro ratatora kubva muphase 1 richipinda muphase 2 inyaya yekuti vanhu vari kushushikana kuti vawane mapepa kana kuti magwaro anoratidza kuti vanogara papi nokuti vazhinji vedu maroja vazhinji vedu mayouth havana dzimba dziri muzita mavo uyezve mabhiro acho anenge asingauye ari muzita mavo so idambudziko guru ratiri kusangana naro irerero.
Sachigaro weMDCT mudunhu reMashonaland East vapine odenga vanoti mamwe madzishe nemasabhuku emudunhu ravo ari kunyora maserial number emapepa anenge apiwa vanhu pavanonyoresa kuvhota vachiti izvi zviri kunze kwemutemo uye kutyisidzira vanhu zviri pachena.
Nyaya yeregistration tanga chifungidzira kuti ichange ichifamba zvakanaka asi takuona kuti masabhuku akunyanya kushandiswa pakuintimidheta vanhu vari kunzi ivo vanhu vamanyorera matsamba eproof of residence vanofa kuzodzoka zvine kwamuri vachikwi vachinyumuchinyora maserial number kana vapedza kuregister kwacho saka tiri kuona kuti zvunhu zvakufundutsira vanhu zvakanyanya mumaruzevha
Muzvare Lwazisivanda avo vanove nhengo yeparamende yeprofessional representation vachimirira Cholocho North vanoti kunyoreswa kwevanhu kuri kufamba zvakanaka chose kucholocho kunyange hazvo vanhu vakawanda vasati vanyoresa sevavhoti
chirongwa ichi chinopera musi wa 13 mbudzi chobva chapinda muchikamu chechitatu apo Zek inenge yopinda mudzimwe nzvimbo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
tichere panyaya iyi Gurukota rinoona nezvekudzivirwa kwemukati menyika Albert Mpofu vatenda kuti vachapa vashandi veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mvumo yekuti vatorese mhiko kuvanhu vanenge vachida kunyoresa kuvhota pakati pevhiki rino. VaMpofu vaudza Studio 7 kuti izvo zvichaitwa kuburikidza neGovernment Gazette. Izvo zvinotevera chikumbiro chakaitwa nasachigaro weZEC Amairita Makarau. Mushure mekunge vanhu vakawanda vachema-chema kuti pavanoenda kunonyoresa kuvhota, panenge pasina vanhu vanovatoresa mhiko. Blessing Zulu Studio 7 aita hurukuro naamai Makarau pamusoro pechirongwa chekunyoresa.
Ndinoda kuti phase 2 yakaparurwa zvakanaka nezuro asi takaona dambudziko rekuti kwakai kune nzvimbo dzakati wandei kwakanaya mvura saka vanhu vedu vakatadza kunyatsosvika kunzvimbo dzavo zvakakwana asi pari nhasi vanhu vedu vese 100% vako kunzvimbo dzavo kune nzvimbo dzakaita seMashonaland West, Midlands, Manicaland kune kwakanaya mvura yekuti vanhu vedu vakatadza kusvika kuma registration centers edu vachinyura mumadhaka.
Ko iye nezuro wacho kwanga kwanyoreswa vanhu vakawanda zvakadii?
Pakupera kwezuva kwanga kunonyoreswa vanhu vakawanda, ndingati vanhu vakanyoreswa vanosvika 7,000 pazuva rekutanga. Asi takanga tangowana vanhu vakanyoreswa ivo vachibva pakana centers mashomanene, mazhinji haana kukwanisa kutitumira kuti vanga vanyoresa vanhu vangani. Ava vanhu tiri kutaura ava 7,000 vakanga vabva ivo pamacenters anosvika ivo 546 out of 2,797.
Saka pachikamu chechipiri chephase 2 ichi muri kutarisira kuti munyoresewo vanhu vakawanda zvakadii?
Chikamu chechipiri tiri kutarisira kuti tichanyoresa vanhu vanodarika avo vatakanyoresa muchikamu chekutanga. Andi chikamu chekutanga ndoda kuyeudzidza kuti takanyoresa vanhu vanokwana kuita 1,200,000. Saka pachikamu chechipiri tinofunga kuti tichadarika nhamba iyoyo zvachose nekuti vanhu vedu chekutanga vaane ruzivo rwekuti kune urongo huriko. Chechipiri ndechekuti kwataa kunonyoresa iye zvino kune vanhu vakawanda vanogara ikoko kudarika kwatakatanga nako nekuti takatanga nekumapeto kusina vanhu vakawanda tichienda kune vanhu vakawanda.
Manga mambotiwo muchakumbira kuti vanoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika kana kuti veHome Affairs vakupei mvumo yekuti vanhu vakati wandeve ZEC vange vachikwanisa kutorisa mhiko zvaamira sei?
Tisati tanyorerwa kuti tatiwa mvumo iyi neiyi asi kuti tine zimbi yekuti tiri kupiwa mvumo iyoyo.
Sachigaro veZEC Amairita Makarau vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Madzishe munyika mukupera kwesvondo akabuda nechisungo chekuti achatsigira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya. Mutungamiri wesangano remadzishe Ishe Fortune Charumbira vakazivisa nemugovera kumusangano wemadzishe wepagore weNational Annual Conference wakaitwa kuBulawayo kuti madzishe akawirirana muna 2014 kuti vaMugabe ndiye munhu avachatsigira musarudzo dza 2018. Ishe Charumbira vanoti hurumende yavaMugabe yakaita zvirongwa zvebudiriro zvakawanda vachitiwo mutungamiri wenyika anoremekedza pamwe nekukoshesa madzishe. Ngatinzwe Ishe Charumbira vachitsanangura.
Madzimambo anenge achiti aiwa paumambo hwedu kana mutungamiri anenge aripo munyika adiwa navanhu kana munhu adiwa izvi madzimambo tinotsigira mberi saka Mugabe vakatiwa navanhu vanotiwa navanhu vakatotsigire vakare kuti ndiwo kandidati saka ichitongoti wabuda muruzhinji wakatiwa ndiye munhu watinotaura isusu ari zve munhu unogwirawo madzishe achiunza nyika achiunza fuku vanhu achikwavo tsika dzedu dzepasi rose kuti vanhu vatema ngavachengetedze hunhu hatinogwira vasamadzimambo ndopatinobvawo ipapo.
Asi ka ishe Charumbira, vamwe vanoti madzishe haafanira kunge achionekwa vachirerekera kumativi ezvematongerwo enyika nokuti vanomirira vanhu vakasiyana siyana, munoti?
Aiwa, iyoyo kusaziva vanhu vanotaura izvozvo pane vatingazivi zvasutorera.
Vanga vari mutungamiri wesangano remadzishe ishe Fortune Charumbira vari parunare nestudio 7. Asi mutauriri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vaJacob Mafume vanoti hapana chakaipa kuti ishe Charumbira vatsigire vamugabe, asi kwete kuti vabude vachiti madzishe ose anotsigira vamugabe. Ngatinzwei vachitsanangura.
Pakutanga tinotaura kuti madzishe haana kana kumboti vanoda vamugabe, Charumbira ndiye ati anoda vamugabe. Saka iye ega kana ane zvaari kupfuwa ngaasati madzishe ose ataura kuti anoda vamugabe. Kuziva kwedu madzishe tiri kutaura nawo siku nesikati, naivowo vari kunetseka nekushushikana nekutambura kuri kuita ruzhinji rweZimbabwe. Madzishe haafanirwi kurerekera divi repolitical party ipi neipi. Vanofanirwa kutoti mapato akawanda akwikwidze ataure zvavanoda kuitira ruzhinji rweZimbabwe.
Asika vaMafume vacharumbira ndo mutungamiri wemadzishe, pavanotaura ka vanenge vakamirira madzishe ose?
Vanenge vachiti ndakamirira madzishe ese, asi inini kutaura kwandiri kuita ndikwekuti ipfungwa dzeumbimbi ndoga, ipfungwa dzinongoriwo musoro mavacharumbira.
Asi tingaona here iwo mashoko ekuti madzishe ari kutsigira vamugabe musarudzo aine chaangazoitawo kune vanhu munyaya dzezvematongerwo enyika? Tichimboona mamwe matunhu madzishe chaiwo achitonzi ari pamberi munyaya dzemhirizhonga.
Zvakapera izvo. Takatarisana neregistration yemavhoti, takatarisana nezviri kuitika munyika gore rino, takatarisana maSandi Kongonya warumwa warumwa wapusa wapusa iri kuZanupiefu uku, wekuti vanongotukana siku nesikati, vanongoshungurudzana, hapachina kana mumwe chete anoteverera zvavanotaura.
Mutauriri webato rinopikisa rePDP vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutauriri weZANU-PF mudunhu remasvingo vaRonald Ndava vanoti sachigaro wedunhu iri vaEzra Chadzamira havanonzi vakambomiswa basa nenyaya yekuita zverusarura rwemarudzi nekukonzera kusagadzikana mubato vachiri pabasa nekuti havana kusumwa zviri pamutemo. Asi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa ezvematongerwo enyika muZANU-PF vaSevia Kasukuere vakaudza bepanhau reChronicle nemugovera kuti vainge vatumira tsamba dzinoratidza kuti vamiswa basa. Nyaya iyi inonzi iri kuratidza bata murefu bata mupfupi mubato reZANU-PF pakati pevanonzi vanotsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vechikwata chinonzi Team Lacoste nevamwe vari kuchikwata chinonzi Generation 40 chinotsigirana navakasukuere. Vamwe vanofungidzirwa kuti ndeve Team Lacoste vakamiswa basa vanosanganisirawo vameya Justice Wadya Jena kuMidlands, vanoona nezvematongerwo enyika kubazi revechidiki kumasvingo vaBrian Munyoro uye mutevedzeri wasachigaro wedunhu reMidlands vaGoodwill Shiri. Vachadzamira vati titaure nemutauriri wedunhu remasvingo vaNdava avo vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti nyaya iyi vakatoionawo pamadande mutande.
Chokwadi chekuti Blessing, iwewe neni takangofanana tiri kungozvinzwawo mumawhatsapp imo muno mumapepa. Chokwadi ndechekuti ivo vachadzamira vacho kana purovhinzi yacho yemasvingo hatisati tamboona zvinyorwa zvabva kumusoro kuvakuru vedu.
Vanga vataura kuti vanounza tsamba idzi riini here kana kuti makangomirirawo?
Chokwadi ndechekuti tine mafambisirwo anoitwa tsamba mumisangano medu, asi iko zvinezvi gwinyiso yedu ndeyekuti hapana tsamba yatiyauya, asi tiro zviverengowo mumanewspaper nemumawhatsapp imo mutazviona zvinenge zvirimo. Tinokuti tinyanya kutsigirana nokunyanya kuzemberana nechokwadi chinobuda mumapepa nomumawhatsapp chingaita sokuti chingapesera tatsveya mitsamurawo musangano.
Saka vacha dzamira vari kushanda here kana kuti vambo mira vakamirira iyo tsamba iyi?
Isusu kana tisati tawana tsamba chaizvo chaizvo nenzira dzinofanira kuva netsamba kwatiri kumusangano, tinoziva kuti vachadzamira vari pabasa ravo, uye isusu tinogutsikana nebasa rinoshandwa navachadzamira muprovhinsi semukuru wedu. Hatina zvimwe zvatinoshoora pakati pebasa ravanobata mukati meprovhinsi yedu.
Ko zvavari kupomerwa zvekuti aiwa vanenge vanga vachiita zvekusarura?
Wachadzamira ndiri chairmani weMasvingo Province ine marudzi akawanda wanda mukati mayo. Saka kana mukaona munhu achivhoterwa nemavhoti akashowanda kudoro kuma 30,000 munoziva kuti manje manje vachangoita maelection. Haasi mavhoti anopiwa munhu ane rusarura iwayo. Kunobva nyaya isu hatikuzive, asi tingada kuziva kuti ari kunzwa nyaya idzodzo dziri kubva nepapi, isusu hatikuziva.
Imo nyaya yavanga vachipomerwa ari kunzi vanga vachinyanyodyidzana navamunangagwa.
Mumusangano medu mukomredi handizive zvangu, asi kuti handizivi kuti munonzwisisa here maoparo tanoita musangano wedu. Musangano wedu unoti tinokudza vatungamiriri vedu. Musangano wedu unoti tinokudza vatungamiriri vedu vose. Saka handimungoti pane ungazonyatsokubatwa kuti uyu anokudza ava, uyu anokudza ava. Vatungamiriri vedu vese tinovakudza. Saka nhene vanenge vachikona kuzosarudza havo kuti uyu unokudza, uyu unokudza, uyu zvinenge zviri kwavari. Asi tatinoziva nezvekuti musangano medu tinofanira kukudza vatungamiriri vedu.
Mutauriri weZANU PF mudunhu reMasvingo vaRonald Ndava vanga vari parunhare kuMasvingo kwakare na Blessing Zulu weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tumbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakambovesa chigaro wekomiti yaitsvagira mutungamiri weAmerica vaDonald Trump rutsigiro kwekanguva kaduku gore rapera vaPaul Manafort, nhasi vapomerwa mhosva yekushanda kabisira nevamwe vakavengana neAmerica, kuviga mari kunze kwenyika uye kunyepa kuhurumende, seimwe yenyaya dzakawanda dzekutsvaga nadzo rutsigiro rwevaimbo vemutungamiri weUkraine vaVictor Yanukovych. Komisheni inoona nezvesarudzo muKenya yazivisa nhasi kuti mutungamiri wenyika iyi vari pachigaro vaUhuru Kenyatta vakakunda nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvisere kubva muzana musarudzo yemutungamiri wenyika iyo isina kupindwa nevanopikisa. Bazi rezveutano muHarare City Council rinoti uwandu hwevanhu vari muchipatara nekuda kwechirwere chetyphoid huri kudzikira panguva yokanzuru iri kuenderera mberi ichiongorora kutapuriranwa kwechirwere ichi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mukuru webazi rezveutano mukanzuru yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vati vanhu vatatu vanogara kumatapi ndovachiri muchipatara mushure mekubatwa nechirwere ichi, pavanhu makumi matatu vakawanikwa vaine chirwere ichi. Vachonzi vati kunyange hazvo uwandu hwevari muchipatara hwadzikira, vachagara vakagadzirira misi yose sezvo chirwere ichi chichigona kungonyuka chero nguva.
Musiti wavarari iye zvino tiri kune dambudziko rechirwere chetyphoid chakatanga masvondo apfuura mavirari apfuura. Iye zvino chakanyanyoungana kunzvimbo yekumatapi, tanga tichiona vanhu vakati wandei, asi kubvira paweekend yapfuura apa tiri kuona vari kuuya kuzvipatara vaa kuita vachidzikira. Vanenge varwarisa vari kuendeswa kuNazareth. Pari zvino kune vatatu chete vakaadmitwa muNazareth. Paweekend kwanga kuine vashanu. Izviri kurakidza kuti chirwere chiri kuenda chichidzikira.
Dr. Chodzi vatiwo chirwere chetyphoid chinonetsa kupedza musha wematapi kumbare sezvo kune vanhu vakawandisa kupinda vanotarisirwa kugarako. Vachodzi vati kumatapi kuri kugara vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezviviri pachinzvimbo chevanhu zviuru zviviri zvine zana nemakumi mana. Dr. Chodzi vatiwo maonero avo ndeyekuti vanhu vari kugara kunzvimbo iyi vabviswe vonogariswa patsva senzira yekupedza dambudziko dzikorechirwere ichi.
Vanhu vagari vari kumatapi vakawandisa. For the infrastructure iriko inofanira kunge ine vanhu about 2,100 vanhu, but pari zvino pane 23,000. Vazhinji vacho vari kuikokoko vanhu vane makore ari pasi pe 5 years. Doa futi vanetu watifakabatu kwa nishiru herechi vanokurumiza kudzikira. Ndikana vasina kuwana irubasi vanokurumiza ndo vanokwanza kuzoshaeva. Saka isusu seve utano kana titi ve utano tukura watu varukupa Department of Health kana kuministro of Health atikurudzire vanhu kuti vagare munharaunda yakadaro. Daizvaibvira vanhu vatobviswa zvavapa matapi vatanga vawanirwa kwekuenda matapi waya nekuti hachanyanyogarika matoilets asingazoshanda mvura haisinyazoya zvakanaka. Daizvaibvira vanhu vambopuwa pamwe pekuti vagare vapuwe mastenzi vavake kuti tiite decongested area ndokuti kumberi uku chirwere chisarambe chiuya nyanyanyanya kunzvimbo iyoyo. Pavari ipapa hapana unyatsonaka hapaite kuti vanhu vagare pasina zvirwere.
Mutauriri wekadzuru yeHarare vaMichael Chideme vatiwo kadzuru ine urongwa hwekubatana nerimwe bhanga kuti vavake pekugara patsva woputsa dzimba dzekumatapi. Munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Evans Bastara vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti Zimbabwe ichiri kutambudzwa nechirwere chetyphoid chisingachawanikwi mune dzimwe nyika. Vachonzi vati chirwere chetyphoid chinoonekwa nekudzwa musoro, mudumbu, kupisa muviri kana kuita manyoka. Dakamirira Studio 7 Marare, Dini Patricia Mudadigwa.
Gweta riri kumirira nhengo nhatu dzeMDCT dzakarohwa kuchitungwiza masvondo maviri apfuura. VaDouglas Monzora vanoti mangwana vari kupinda mudare vachimirira vaDelma Amos Kaliati, muzvare Clara Panganai namuzvare Lucia Ruya. Nyaya iyi iri kunzwikwa kwamakoni kuchitungwiza kwakare. VaMonzora vanoti vaKaliati vakabudiswa muchipatara nemusi weMugovera. Vanotiwo mupurisa akarumisa vaKaliati nembwa akanzi auye kudare uko achapomerwa mhosva yemashandisiro aakaita imbwa pana vaKaliati. Tanonoka wande weStudio 7 abata vaKaliati yekuti tinzwe kuti vava kunzwa sei.
Handingati hangu pane zvakanyemuripa hangu pahealth pangu, ndakarapwa zvakanaka zvangu. Ndezvi zvisono hangu matsi ndiri kumba. Ndiri mukapa kutemuka ndikata makumba angu ese. Left and right, then ruoko rwangu rwakaoparetwa ndikaisiwa sidi. Saka pane mishonga yandakapiwa zvangu yandikunwa
zvamanga muchinzi makachengetwa nemapurisa, kwakuri kuchengetwa kwokuti musapondwa kana kuti kwakuri kuchengetwa kwokuti muri musungwa?
Ndakachengetwa ndaichengetwa zvinhu musungwa ndezvaiitezvo. Saka zvakatondishamisa kuti ndingabvuve ndiri musungwa sei, ndakatorwa pamba nevanhu vakanditidhinepa vakaenda ndini kumba kwakanzira kwavachira vakandirova.
Munonzi makapara mhosva yechinyi kuti muende kudare redzimhosva? Vanhu vacho vakazikanwa here vakabatwa? Kana mukatarisa zvakaitika zvese izvi, munoona sekuti zvine kodzero here kuti murambe muchiita basa ramuri kuita?
Basa haregiridzi kuti vanoda kuti paitika chitimo chakadai. Inini ndicharamba ndichindirambe, handidzike shure, handiveri principle nezvezvi zvese zvandinotaura. Ndinotomira pashoko rangu, come rain, come come. Ndikutoramba ndichitoriita. Right now handiii zvitongori kuganyazisi nekuti anodhora ndianomakwa zvo. Jesu paaivengwa paivo pamuchinjikwa paizvisi ayamboramba kudanii mwanakomana Mwari akati kuti Mwari Baba varegereeni hapana chano nekuti vanhu vaakuitaizvo hapana chano vaiziva kuti the good of them vangasambudai.
Avanga vari vaDelma Amos Kaliati nengo yeMDCT vachitaura vari parunhare kuchitungwizana Tanonoka Wande weStudio 7.
Munoziva here kwekunyoresa kuvota kubva musi waGumiguru 29 kusvika mbudzi 13? ekuno kwa munogona kuenda kunonyoresa kuvota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central. Pelandaba, Mpopoma. Emakandeni, Entumbane. Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai ku Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku, Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarasekwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North, Kumashonaland Central, endai kushamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuuzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Zimba West and North. Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban. Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza. Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West. Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zishava Ningezi, Zishava Nerunde. Kutimuzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota, endai pawebsite yedu www.voashona.com. Ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Makateerera kunepfenyura yestudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo, makundano ekasolaga Premier Soccer League ave nemutungamiri mutsva kwasara mitambo mina kuti makwikwa aya apere. Makero Kariati anotipa nyaya iyi.
Ngezi Platinum Stars ndiyo yave panhongonya pemakundano ekasolaga Premier Soccer League. Zvichitevera kurova kwavakaita Dynamos 2-0 muBaobab Stadium nemugovera. Mondoro Ngezi yave nemapoints makumi matanhatu yakaenzana neFC Platinum, asi madamburo apinda panyanga nemhaka yekukanda zvibodzwa zvakawandisa kudarika kugona kunenge kudada. FC Platinum iyo yanga iri pamusoro yadzikira mushure mekuita mangange 0-0 neHarare City. Kwatambwa mitambo makumi matatu, zvikwata zvina zviri pamusoro-soro petafura ndeizvi: Ngezi Platinum Stars 60 points, FC Platinum 60 points, Dynamos 58 points, Chicken Inn 56 points. Muteveri weBlack Rhinos vaJapet Mombera vanoti mukombe wakananga kumhondoro Ngezi kana kuzvishavane.
Pakaipa because mangezi Ngezi ma FC Platinum ibo pakaipa bhora. Asi Dynamos tivane mukana. Asi ndikuonda FC Platinum Ngezi Platinum. Pane wane chatora.
Asi mumwe muteveri wechikwata cheDynamos muzvare Precious Mutandwa vanoti kunyange hazvo zvinhu zvisina kuvafambira zvakanaka mukushanya kwavo kuBaobab, Dibare ichirimo mhondo yekutora mukombe uyu.
Ii nezvandanga ndakatarisiraka hazvisirizvo. Bati tichirimo hedu murese, ndinoimba kuti mukombe uyu ndewedu.
Kunyange hazvo vakawanda vari kunongedzera Ngezi Platinum Stars, FC Platinum neDynamos sekunge ndidzo dzichatora mukombe uyu. Chicken Inn iyo yakanoita 0-0 neZPC Kariba ine mukanawo zvekare sezvo yakangosiyiwa nemapoints mana chete nezvikwata zviri pamusoro-soro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa chirongwa chekunyoresa kuvhota pachishandiswa biometric voter registration. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Chikamu chepiri chekunyoresa kuvota chinotanga munzvimbo dzakawanda pasina vanhu vakawanda vari kunyoresa. Utungamiri wezano PF kumasvingo unotisa chigaro wavo akambomiswa basa nebato vaEzra Chadzamira vachiri pabasa ravo izvo zvoratidza kukura kwemakakatanwa ari muzano PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Chris Gande.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 30 Mfufu 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Inyathela lezekhi liqakathekile kakhulu andimbona liqakathekile ngoba isikhathi esiningi kubanzima ukuthi sithole iproof of residence and kubanzima kuyabe kusidurela ukuthi ukhanyise usiya kuCommission of Oaths kumbusi yemapoliseni.
UZulu wamukele ngenjabulo ukuvunyelwa kweziphathamandla zeZEC ukuba ngabafakazi ngesiqiniseko ama-Commissioner of Oaths kuhlelo lokubhalisa amagama abavoti.
Laba abahlala kumalegensi bandise ukuhambela ngesikhathi kumaselekishini amathuba ukuthi bayefika njalo ama-ZEC offices avele wona kawavalwa. So sikuthathiye njengokuthi njengoba khathesi phase 2 isisiyalanda uZulu kulokuthi uZulu ayilande.
Isigaba sesibili sokubhalisa abantu kugwalo lwabavoti siqale izolo kulabantu abalutshwana abazobhalisa. Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu elengezi Platinum Stars yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba seCastle Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. I-commission ebona ngezokhetho eZEC sivunyelwe ukunikeza abaphathisa uZulu ukubhalisa amagama abo kuluhlu lokuvota amandla okunika isiqiniseko sobufakazi ukuba ngama-Commissioner of Oaths. Kuhlandla lokuqala kobulawayo kube labantu abaningi ababiselwe emuva ngenxa yokuswela ubufakazi bokuthi bahlala ngapi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izekhi sicele kuhulumende ukuthi ivunyelwe ukunikeza abaphathisa uZulu ukubhalisa ukuvota amandla okupha isiqinisekiso sokufakaza ama-Commissioner of Oaths ukwenzela ukusiza labo abebesehluleka ukubhalisa ngenxa yokusweleka kobufakazi bokuthi umuntu uhlala ngapi. Ihlandla lesibili liqale emhlaka 29 Mfumfu liyagqitshwa mhlaka 13 Lwezi. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC, uProfessor Welshman Ncube, uthe iBVR ngokwayo iyavikela ukuthi umuntu abhalise kabili, ngakho iZEC kumele ilalele izikhalazo zikaZulu isuse ukudingakala kwalobo bufakazi.
Akukhitshwe emthethweni lokhu ukuthi kube le-proof of residence. Kwenele nje ukuthi umuntu afike athi mina hayi ngihlala laphana, ngiregista nini isikolo lesanayikho lapho engifuna ukuvotela khona eseduze kwalapho engihlala khona. Ngoba into eqakathekileyo kayisikho ukuthi utshengise ukuthi uhlala ngaphi. Into eqakathekileyo ukuthi umuntu angavunyelwa ukuthi arejiste kabili, ayirejista laphana lalaphana lalaphana. I-BVR le iyayenza ngenxa yokuthi uthathwe amafi ngapi ukuthi ungenelise ukuthi uregister kabili ngoba ima fingerprints akho abevele senjani esekhona kucomputer. Yikho ke sithi thina akakulancedi ukuthi beloke sithi proof of residence, proof of residence. Into eqakathekileyo ukuthi abantu bangaregister kabili, ama fingerprints ayakuqeda lokhu ukuthi kuregisteke kabili kathathu.
Ihlandla lakuqala lokubhalisa liphele ngeviki edlulileyo kobulawayo sokubhalisa abantu abayisilinganiso esedlula inkulungwane ezingamashumi amathathu lanhlanu. Umnumzana Lungisani Moyo omunye obehluleke ukubhalisa kuhlandla lakuqala uthi inyathelo lezekhi lamukelekile kakhulu ngoba yena obesekhalele ukubhalisa ngenxa yokuswela ubufakazi obudingakalayo.
Indaba yeproof of residence kufanele isqeshwe out because abanye zingamalotsha asila ama proof of residence ngoba amaphepha amanzi afikela kubo masitandi afikela kubo landlord be and le ndaba yokuthi kuthiwa kube labo commissioner of oz is a long process. Why andivele kuyabe kule photo yomuntu kuyathatha iphoto le fingerprint lesithupha somuntu. I think that's enough.
Ihlandla lesivili lokubhalisa liqala emhla ka 29 Mfumfu kodwa indawo ezihlole iStudio 7 bezingaphithizeli okutshengisa ukuthi uZulu kobulawayo ulokhe engakhuthalelanga ukubhalisa ukuvota. Unkosikazi Nkosinesi Sandlovu uthe yena uyalithakazelela inyathelo lezekhi elokufaka o-commissioner of oaths ngoba yena obakhe ukufakazi balapho ahlala khona bungekho ebizweni lakhe.
Inyathela lezekhi liqakathekile kakhulu ngoba isikhathi esiningi kuba nzima ukuthi sithole iproof of residence. Kuyabe kusidurela ukuthi ukhanyise usiya ku-commission of oaths kumbe usiye emapholiseni. Ngakho-ke kulula kithi siyabe sizama ukuregister ukuthi bahle basi-authorize khonapho ukuthi kube lula kithi ukuthi siregister.
Umgcini sihlalo wezekhi uJustice Rita Makarau uveze ukuthi kuhlandla lakuqala izekhi ibhalise abantu abangaphezu kwesigidi endaweni ezizinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu. Ihlandla lesibili lizaqhuba kuye fika mhla ka 13 Lwezi kuthi elesithathu liqale mhla ka 16 Lwezi kusiya ku 1 Mpalakazi elokugcina liyaqala mhla ka 4 Mpalakazi kusiya ku 19 Mpalakazi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kunjalo nje ihlandla lesibili lokubhalisa amagama abavoti eliqale izolo libikwa lisiba lenani labantu elithe xaxa kwezinye izigaba zelizwe nxa kuqathaniswa lababhalise kuhlandla lakuqala. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo uvumelane leziphathamandla zenhlanganiso yeZEC ukuthi inani lababhalisayo likhuphukile ngoba indawo ababhalisela khona sezisebantwini.
Okwakhathesi abalandeli bethu baphansi ku-ground bekhanyekhanyela ukuthi kume njani. Sizazama ukuthi sihlanganise amakhanda njengenkokheli ukuthi lathi sike singene kuZulu phakathi sibone ukuthi kanti vele kume njani, kuyahamba yini.
Sike sezwa iZEC isithi yona kungani kungconywana sokulabantu abaninganyana abayabhalisa ukuvota. Kungakuliqiniso yini lo?
Kungaba liqiniso. Kwamele sazi ukuthi iZEC ike ibhalisa ukuzalobisa ukuvota ifake ama-registration centers abo ezindaweni zamasabhabha nawe esithi yiwo ama-low density. So abantu abaningi abakade besiyavota izisebenzi kakhulu ngoba naba abahlala kuma-low density bandise ukuhambela ngesikhathi uma sebethole amathuba ukuthi bayefika. Njalo ama-emergency offices avele wona kawavalwa. So sikuthathe njengokuthi njengoba khathesi phase 2 isisiyalanda uZulu kulokuthi uZulu ayilande.
Ingxaki ebezikhona ezifana lencwadi zobufakazi bokuthi umuntu uhlala ngaphi ke libona ungani zizaba ngcono yini kathesi lokusilela kwalabo abasayina ama-affidavit?
Hayi, ingxaki zengwalo zokuthi bahlala ngaphi zizabe zilokhu zikhona kodwa sonke udaba lolu selibanjiswe komthethandaba sigama ukuthi siluqhuka komqhuke. Kodwa kakutho ukuthi nxa zengxaki ezilokhu zikhona kulabantu ama-commissioners azayisayina. Sikhuluma kungenje kobulawayo amagqwetha abakugcatshaphulu bazabe besiphathisa, amagqwetha lapho kusebenza khona upresident bakuhoshineni bazabe besiphathisa, amakhansela zethu abameli bephalamenti babe khona. So hayi, sizazama ngendlela zethu zonke ukuthi wonke umuntu onelungelo lokuthi abe ngukhomishona aphathise ekubhaliseni lokho okwenzakalayo.
Alo-ke nguNkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkumba.
Asambeni.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eyeZEC siqala mhla ka-29 Mfufu usisiyaphela ngoLwezi 13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelanda Mpopoma, eMakhandeni, eMthumbane, eLobhengula, laseLuvuko. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabuku Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, Ekurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, Uzumba Maramba, Maramba Pundu, Uzumba, Murewa North, West le South, eMarodera East le Central, eMashonaland West, eWurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, Kozimba, Zimba West, Kanyele North, eMashingo, Chivi Central, eNorth, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, eMathebeleland North, eLupane East, eCholocho, North, Le South, Le Mkuzi, eMathebeleland South, eMathobo North, Kanyele South, eBubulima East, Kanyele West, eNkabazwe, eMidland, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Mberengwa West, eSouth, North, leEast. Izishabane Ngezi, kanye lezishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iThe Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Isizalwane sakwelesi Sweden unkosazana Kirsty Palmberg uthe usephe uncedo lwesipho senjini yamanzi esebenza ngamandla elanga awesola kuzakhamizi zeChanyangugwe eGwanda. UPalmberg ukhuthaze izakhamizi ukuthi zithathe leli thuba ukulima ngamandla ukuze ziguqule impilo zemuli zazo. Uvusi Sizwe Mkhwananzi usipha lolu daba eseGwanda.
Unkosazana Kirsty Palmberg utshele izakhamizi zaseShanyaugwe ezansi eMandebeleni ukuthi yena kayisiso sinothi, kodwa wathintheka lapho ebona imifanekiso yabomama besibambene Garden Project bethwala inkonxa ngamakhanda njalo behamba umango omude ukuze bayethelela izivande zabo. UPalmberg bekhuluma lapho ezophawula ngokusemthethweni ukusebenza kwalenjini yamanzi esebenza ngamandla elanga awesola esivandeni sesibambene Garden Project phansi kwesikolo seShanyaugwe embuthanweni obulezakhamizi osobhuka amakhansila kanye labantwana besikolo. UPalmberg uthi isifiso sakhe ukuthi omama balime izilimo abazazithengisa bathole imali yokuphilisa imuli zabo ukuze labantwana bakhule bezigqaja ngokulima.
Everybody has forgotten to talk about
into eyodwa nje abantu abakhohlwa ukukhuluma ngayo
is that you can grow vegetables,
ungahlanyela imbhida
and sell,
thengise
and get money,
uthole imali.
But the most important thing,
kodwa into eqakathekile kakhulu,
that you give your children and grandchildren the proud of doing this, getting this money from your own work.
Kodwa okuqakathekileyo ukuthi wenelise ukunika abantwana ulwazi lokuthi wena wakwanisa ukubayenzela olunye ulutho.
Umnumzana Jackson Ndlovu owe Edward Ndlovu Memorial Trust onguye wathatha imifanekiso yabomama besibambene wayethumezela uPalmberg uthi iningi labomama besibambene ngomama abadala kakhulu abadinga ukuphathiswa.
Sihlangene namhla ke sikhangeleni leyo injongo yokuthi abesibambene kumele bakhule njengeminyaka yabo. I-average age yabo ngabona is about 72 years. Futhi ngabantu alokhe beswela ukuthi badle izinto ezingcono ukuze amukucongolozele ukuthi imizimba le iqine. Abaningi babo balabazukulu ababagcinileyo.
Omama besibambene balima izilimo ezivalisa imbhida, amatamatisi, ihananisi kanye lamakherot, njalo umgcinisihlalo wabo unkosazana Shuna Ndlovu wamukele lesi sipho ngenjabulo enkulu esithi bazasebenza gadalala.
Shuna! Isola leyi letanka leyi jojo isihlumise amandla emzimbeni
ingadi leyi sifuna ukuthi silime lutho le yonke iwophi sithengise izilimo zethu sokungani labo zezane high school khona le labo manama ezibhedlela lebhodini babuye bazothenga khonapha ukuthi sithuthuke lathi.
Obengumhlonitsha kulumbuthano usibitha mfundo ezokulima untombi zakhe Mlilo. Yena ugcele obaba ukuthi bancedisane labo mama besibambene ukuze isivande sikhule.
Obaba namhla bakhona la, ngiyathaba ukuthi obaba bakhona. Kwezinye isikhathi nxa sihamba kwezinye indawo sina size sababona obaba abaningi. Bobaba buya ningi liseke lo mama lisebenze labo. Libona ukuthi sizwe siyathuthuka ngoba akulamule ngelababa lo mama ikhona. So nxa sokuthuthwa mama emsebenzini obaba bengasakhanyi imule nalana sihamba njani ngaselaba lingasela mama.
Ichanya ugwe ingamakilomitha edlula ekhulu usuka edolobheni leGwanda ulubhekise ezansi. Njengazo zonke indawo zezansi yamaNdebeleni kayitholi izulu eliningi osekudale ukuthi kusungulwe indlela zokulima ngokuthelezela. Unkosazana Paul Mbeki uphinde wapha omama besibambene esinye sezikhwama zithungayo kanye lesibane sokusebenzisa lapho bethe gwaqa befunda ingwalo. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 ngiseshanya ugwe eGwanda.
Uhlelo lwe-Live Talk lamuhla sixoxa ngehlandla lesibili lohlelo lokubhalisa amagama kugwalo lwabalelungelo lokuvota. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Uhuru Kenyatta wakule Kenya nguye onqobileyo kukhetho oluphindiweyo elizweni ngemva kokungamukelwa kwempumela yakuqala. Phakathi kwabancintisileyo abathoba minwe mbili, uKenyatta uthole isilinganiso esikhulu sabavotileyo abayizigidi ezedlula eziyisikhombisa lengxenye ngemva kokade emphikisa kanzima uRaila Odinga womanyano wamabandla aphikisayo ekhalale lolu khetho. ELePakistan liqwayise eleMelika ukuthi kuhle ukukhulumisana lamacele wonke kulokuzama ukubamba ngamandla amanye amazwe ukuthi enze intando yeMelika empini yase-Afghanistan. Kwezempilakahle omunye wabaphatheke emkhankasweni yokulwisana lokumemetheka kokuthelelwana kwegcikwane lengculaza umqondisi we-Citizens AIDS Survival Trust iCAST u-retired Brigadier David Chiweza ukhuthaza ukubanjwa ngamandla kukaZulu ukuyahlolwa ukuba balalo na leli gcikwane lobahatshi. Okuninga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Abohlangothi lolu bathi kodwa bebheke ngelokhozi ilihlo umumo wezehlakalo zabahlaselwa yilesi sihudo se-typhoid. Umqondisi wohlangothi olubona ngezempilakahle kumunicipal weHarare uDr. Prosper Chonzi uthi kunje bathathu kuphela abasesesibhedlela phakathi kwabangamashumi amathathu balabo abatholakala belesi hudo se-typhoid abayizakhamizi zeMathapi. Kodwa uDr. Chonzi ethi lanxa kube lokwehla kwenani lalabo abalokhe besesibhedlela bezohlala belungiselele isikhathi sonke njengoba ungoqhamuka njalo nje lumkhuhlane.
We have had a few cases from outside Mbare, from Hopley, from Budiro, but all those are what you call epidemiologically linked to the cases in Mbare. These are people that spend most of their time in Mbare, either trading or just doing business in Mbare. So they contract the disease, they go back to their suburbs.
Sabonandlela ukuba laba kungabantu abachitha isikhathi esiningi besemzini weMbare ngezizathu ezimbalwa okubalisa ukuyadinga okuthengiswayo lokuphatheka kumabhizimusi ehlukeneyo. Basebe uthathela ke lomkhuhlane bese bebuyela lapho behlala khona sebelawo. Kungakho uZulu weHarare azi ukuthi umkhuhlane osabalala lula yiloba yisiphi isikhathi. Okwakhathesi singani siyanqoba kulempi yokulwisana lalo mkhuhlane. Sinethemba lokuba kuzoqhubeka ngaleyo ndlela.
UDr. Jones uthi kunzima ukusiqeda sihudo endaweni yemathapi emzini wembare njengoba kuyindawo ehlala abantu abaningi kakhulu. Kolunye udaba oluphathelane lezempila kahle, omunye wabaphatheke emikhankasweni yokulwisana lokumemetheka kokuthelelanwa kwegciwane lengculaza, umqondisi we-Citizens AIDS Survival Trust CAST, u-retired Brigadier David Chiweza, ukhuthaza ukubanjwa ngamandla kukaZulu ukuyahlolwa ukuba balalo na loba hatshi igciwane lengculaza ele-HIV njengalokho okwenziwa kweminye imikhuhlane efana lendingindi. Lokhu uChiweza ukutsho embuthanweni wokwethula inhlanganiso yakhe ewedeleni yeMonomotapa eHarare kunsukwana isanda kwedlula, ethi le yiyo kuphela indlela engaphathisa ekuthini umuntu wonke azi isimo sakhe, kuthathwe amanyathelo wokumsiza isikhathi sesekhona, hatshi ukuvumela uZulu esiyahlolwa ngokuthanda kwakhe. Obona ngezokuhlolisiswa kwenhlelo enhlanganisweni yeNational AIDS Council NAC, othi lokho lilungelo lomuntu ukuyadinga usizo esibhedlela okubalisa ukukhetha ukuyahlolwa igazi ukuba lilegciwane nalo bahatshi. Umpofu ethi kungalesi sizathu beqhubeka beziqhelisa inhlelo zabo emizameni yokufinyelela wonke umuntu ofisa ukuhlolwa okubalisa ukubalanda endaweni lapho kusebenzela abangatholakali lula ababalisa abaphila ngokuthengisa imizimba olwe-moonlight testing.
Kulabo abasebenza ntambama singathi ngama sex work, siyasebenza logaja lwe-home affairs esingathi thina ngamapholisa, ukuzama ukuthi bonabo abantu labo nxa kusenzakala bachiye wona lowo msebenzi, kodwa njalo nxa kusenzakala babone ukuthi bavikelekile wona lowo msebenzi.
Umeli wesigaba seBinga North edale lephalamende engomunye wamalunga akukomiti yedale lephalamende ekhangela ezempila kahle, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, laye uthi akavumelani lokubanjwa ngamandla kwabantu ukuba bahlolwe igazi.
Uma singathi thina kasibambeni umuntu wonke ngamandla ukuthi kahambe ethestwa HIV, hayi kuhle sibili ngabe kuthiwa khona izinto zonke zilingene, ngabe kuthiwa konke kuhle kulungile kuleli lizwe, bekungaba kuhle. Kodwa ngicela ukuthi ukhangele ukuthi eZimbabwe kusese lokuthi umuntu angaziwa ukuthi ulegciwane le-HIV and AIDS. Uba lalokhane sikuthi bakuthi kwini ngesikhiwa, istigma.
Uthi bekungaba ngcono ngabe labo abakhankasela ukuhlolwa kwabantu ukuba balegciwane baqinisa umkhankaso wokuthi ugatsha lwezempilakahle lwabelwe imali eningi.
Bese sikhangela futhi okwesibili ukuthi khona lokhu ukwelatshwa kwegciwane kuleli lizwe, siyakhala sikhala ngokuthi uhulumende unika imali eningi emapholiseni ekuhambeni kukamongameli esiya phandle kwelizwe ukwedlula imali ayifaka ku-health sector. Ngaqala uhulumende efaka imali, angafaka imali kuyabeke sokulungile ukuthi mhlawumbe angababa abantu ngamandla.
Okwakhathesi eleZimbabwe kalibabambi ngamandla abantu ukuba bahlolwe igazi, ngoba isekelo sombuso sikubeka sobala ukuba kulilungelo lakhe umuntu ukwenze njalo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi akusizi lutho ukuhlola abantu bese beswela imithi yakhona, ikanti bekungaba ngcono ukukhankasela ukuziphatha kwabo lokusebenza indlela zokuzivikela ukwehlisa ukusabalala kwegciwane. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kwezemidlalo, iqembu leNkezi Platinum Stars yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba seCastle Premier Soccer League ngemva kwemidlalo yeviki lamachumi amathathu. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abafana beNkezi Platinum sebele miklomelo ngamachumi ayisithupha ngemva kokunqoba abakwenze iqembu leDynamos ngethukanywa ngomgqibelo endaweni yesibili kule qembu leFC Platinum lalo elile miklomelo ngamachumi ayisithupha, kodwa lihlohleka lutshwane kulele Nkezi Platinum. iqembu leFC Platinum yilo ebelikhokhela engalaneni yemiklomelo phambilini kwemidlalo yangempela viki, kodwa lihwithwe ngelengezi ngemva kokuba ngujikelo bhanqale leHarare City 0-0. Kundawo yesithathu kule qembu leDynamos lona eselitshiwa ngemiklomelo emibili liqembu lenkezi kuTL Chickenini lisendaweni yesine lilo emiklomelo ngamashumi amahlanu lesithupha. Kusele imidlalo emine ukuba imidlalo iyefika kumlindo uyacina, njalo intatheli zindaba yezemidlalo uNation Dlovu uthi inkatha izawela loba yiliphi phakathi kwamaqembu ezimbamgodi iNkezi Platinum kanye leFC Platinum.
Ngokubona kwami iNkezi yalonyaka ikasilaga Premier Soccer League ingathathwa ngelinye lamaqembu ahlanganisela eleNkezi Platinum leFC Platinum. Imbangela ngeyokuthi amaqembu lawa yiwa phezulu njalo okwakhathesi adlala kuhle. Umdlalo abazawudlala bebonke yiwo ozatshengisa ukuthi ozaba ngumanqoba ngubani.
Wake wadlalela iqembu leCholocho Roderick Jecha Mufuta uthi yena iqembu leFC Platinum lilakho ukuphakamisa inkezo nxa kukhangelwa ukuba lawa maqembu adlale njani lo nyaka.
Masikhangele ama statistics ePremier League this year kuma teams akurace. iFC Platinum ilama lose angu-2 kuphela. Singakhangela iNkezi Platinum ile 6 ama lose. So kukhanya ngani iFC Platinum izathatha championship with badlala leNkezi kuhome yabo. Bangawina khonapho sibe advantage.
Ngaphansi kwengalane impi yokusinda ekugunyulweni layo ivutha amalangabi, njalo ngaphandle kweqembu leBantu Rovers lona okusegcekeni ukuba seligunyuliwe, amaqembu abalisa iCholocho, iWange kanye leShabane Mine okuyiwo ahlezi endaweni yezine ezingaphansi kwengalane, alokhu elawo amathuba okusinda loba nje leCholocho kuzamele lenze izimanga ukuba lisile ngoba kumele linqoba kuyo yonke imidlalo yalo elizayidlala lamaqembu agoqela amabili alwisa ukuphakamisa isicoco athi eleFC Platinum kanye leChicken Inn. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Usuku lwesibili olomdlalo wesibili ohlobo lwetest phakathi kweqembu leZimbabwe leWest Indies lufike emaphethelweni. Iqembu leWest Indies litshaye amaruns angamashumi ayisikhombisa lathoba munembili 78 lilahlekelwe ngumdlali oyedwa. Lokhu kutsho ukuba iqembu leWest Indies likhokhelwa ngamaruns angamakhulu amabili lamashumi amane lethoba munembili 248, njengoba eleZimbabwe ku-innings yalo yakuqala libuthelele amaruns angamakhulu amathathu lamashumi amabili lesithupha 326. Lo mdlalo uqhubekela phambili kusasa enkundleni yeQueen Sports Club koBulawayo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Well, it says they care, it's a letter that says they go, but don't know. What?
Baby, bamba lava. Anye ke ngawushiya thandwa. Run it there.
Before we fruit, smoke and meditate. A baby girl got a rasta culture. Baby girl in Nindo Kuda. And if it's a cool guy, a baba nice is a lot of me.
You know where no way to my baby. You know where no way to my baby.
Ngifuna wena baby ingoma kaSankomani sigqibela uhlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba zethu. UZulu wamukele ngenjabulo ukuvunyelwa kweziphathamandla zeZEC ukuba zibe ngabafakazi besiqiniseko esithile amaCommissioner of Oaths. Isigaba sesibili sokubhalisa abantu kugwalo lwabalelungelo lokuvota siqalise izolo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande silethiya ke kuStudio 7 Live Talk lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.